Chekwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Claude Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda, tinotenda kuti takwanisa kuibuda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma, izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rinoi iri toasa kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka, nekuti tikatarisa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobva tikumberi uku kunoratidza kuti kune basa, nekuti takatarisa vaDynamos vakomana vainayo vane pawa chaifo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBotro Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakuna anoya anonzwa, tichitarisa gemu ratiri kutarisa nhasi iri tichikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe mutevereri wenhabvu vaTedious Bhunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidzi ligi yavo iri kutanga next week, tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi, ndo ichatora ligi gore rinoiri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya, apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica, apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League, uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.